Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kukadzi 15/2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiripo ndechekuti hapana chekutambira. Nokuti kubva pakutanga kusvika pari zvino ndanga ndisina mhosva yandanga ndakapara. Chokuti ini nditende kuti pane zvakaitwa. Ini ndanga ndichiziva kuti hapana mhosva yandakapara pakuti munangagwa ngaende nokuti handimudi. Hazvimeke sense.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJob Sikala vanoti havashamiswe nemutongo wakapiwa nezuro.
Vana vakutadza kuatenda ma lessons zvinova zvino contributor kuma low pass rate and also mwana anenzara anongosvikogara muclass. Sikaf of course hurumende iyo zvino yakutibatsirawo. Vana vakuwanawo something to eat vari kuchikoro, but challenge yonde yekuti zvaunongoona pari dry hatina kana mifushu yekuti vana vawanewo usavi. Saka zvinenge zvakuda kuti deni pawanikwawo usavi unozobatsira kuti vana vawanewo kupirikidzawo that sadza.
Vamwe vagari vekumaruva eLupane mudunhu reMatabeleland North vanoti vakatarisana nenzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Sikala vanoti havashamiswe nemutongo wakapiwa nezuro nemutongi wedare repamusoro kumasvingo vagara inesu mawadze nokuti hapana mhosva yavakanga vapara. Vasikala avo vanova mumiriri weZegeza West mudare reNational Assembly vanoti vakarasikirwa zvikuru nemari yakawanda sezvo vaitadziswa kuita basa ravo segweta nepamusana penyaya yavanga vakatarisana nayo. Tabata Vasikala kuti tinzwe kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nezuro.
Chiripo ndechekuti hapana chekutambira nokuti kubva pakutanga kusvika pari zvino ndanga ndisina mhosva yandanga ndakapara. Chokuti ini nditende kuti pane zvakaitwa. Ini ndanga ndichiziva kuti hapana mhosva yandakapara pakuti munangagwa ngaende nokuti handimudi. Hazvimeke sense. Chiripo ndechekuti dare rakangotaura zvinhu zvinofanirwa kuti zvive zvinoitwa. Kune imonzi doctrine of constitutionalism kune zvokuverengwa kwomutemo inotaura iyo kuti vanhu vazhinji havahwisisi uye kuziva kuti president haisi hurumende kana kuti havasiwo nyika. Saka vanhu vomuAfrica kwenguva yanga yakareba vakanga vachita conflict the office of the president and an individual to a state and a government. So they thought kuti pananga ndati munangagwa ndoda kumurovesa pasi before 2023 imhosva. Hapana kana mhosva iripo nokuti munangagwa is an individual and as an individual I see himself as not fit to be the president of this country. And then chokwadi chinobvumwa nevanhu vese nevana vese vomuZimbabwe kuti munangagwa pachimiro chake matauri ake maitiro ake nounhu hwake haakodzeri kuti ave president weZimbabwe.
Vasikala, imi semunhu maitarisira here mutongo wamakapuhwa nezuro?
Munyika dzese dzine vatongi kana kuti majaji vanotevedzera inonzi rule of law. Hakuna kana jaji wepasi pomuti aigona kuti ataure kuti pane mhosva inoitika. Asi ini ndakadara kuri sezviso sebhinya kuti ndione kuti mutongo wandichawana uchange uri mutongo werule of law here kana kuti mutongo wepasi pomuti. Asi saka ndinokudza kuti judge vakati atonga nyayangu havana kuita zvimwe zvinhu asi kumira pamusoro pebara ravo kuti indakapikira kuuphold the constitution yenyika kuti ndiite dispense justice kuti ndiite defend the rule of law ndidefende constitutionalism ndidefende democracy vakaita basa ravo semafanirwe kune namatarisire isu sevanhu vanoziva mutemo semagweta ravangachiona kuti vaite
tichitarisa shure vasikala tinoona vazhinji mubato renyu vanga vachigara vakanyunyuta zvikuru pamusoro pevatongi vematare vachivatizvo vari captured bato renyu richamira sei tichiona mutongo wakaturwa nezuro uyu
judge mumwe nomumwe anofanira kuti aonekwe namaitiro ake hakuna munhu wemdc akamboonaita appear before justice mawadze saka kana muchiona zimbabwe haina judge one ina majaji iye zvino awanda okuti anogona kutosvikezana saka pazana ipapo pane vamwe vari captured vamwe vasiri vanoita zvomutemo so vanenge vari captured bato rangu rine kodzero rokutaura kuti tarirai ningunho ari captured a decision by a single judge cannot be used as a test case.
Iyo nyaya yamanga muchimisirwa mudare yakazopera nezuro yainge ichivhiringa zvakadii basa renyimi?
Harina kuvhiringa tezi nyaya dzangu dzezvematongerwo enyika nokuti ini handisi munhu anotirisirwa zvokumhanya kana watomute hondo neni wotokwinya mangwiro handiti zviya zvokutamba kana kuda kujaiza vanhu kuti vave vanoda kutonga nyika nokupinza kusha mukati mehana dzavanhu asi vakakanganisa kuti zvakare masevenzero angu sebheta vakandina mabasa akawanda munyika unozienda kubikita kurimani ina unoita zvokuti uye ii trari yakarya zvikuru chikwama chemhuri nokuda kwokuti maexpenses akapinda panyaya iyi kuda kutaura chokwadi anodarika iwo $400,000 yemari yandanachiedzera sebheta ndine maclients angu akafararika nenyika ino rose yaifanira kuti ndinde kugreece kunopa evidence before the immigration tribunal panove client yangu iriko pamamiri akaita zvinhu muzimbabwe haana kukwanisa kuinda koko ndakaruzva mari inofisha kuna maclients angu akawanda ari kusouth africa anga akamirira kuti ini sebheta ravo ndisvike ukoko ndinovabatsira havana kukwanisa kuti vawane rubatsiro ugogo nokuda kwehurumende.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJobsikala vachitaura vari parunare vari muHarare.
Tiri kuitira neku
pane mashoko ari kutenderera munyika ari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechirwere checoronavirus. Tabata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe zviri kuitika. Vamoyo, mungazivise veruzhinji kuti zvinhu zvakamira sei?
Yes, thank you very much indeed. I want to clarify issues, you know, based on some false reports. You know, which are trying to confirm that there is COVID-19 in Zimbabwe when there isn't. So my statement reads as follows. The Minister of Health and Child Care would like to categorically deny the report which came from www.zimnews.net/org. Or 15 February 2020 on coronavirus. They said 118 cases are fake. The website calls an interim Minister of Health and Child Care as having addressed a press conference to announce this fake news. Zimbabwe has no interim Minister of Health and Child Care. No such press conference was ever held by the Minister of Health and Child Care. The public is therefore asked to ignore this fake news. The ministry wishes to inform the public that as of the 15th of February 2020, no cases of coronavirus, COVID-19, have been reported in Zimbabwe. The Minister of Health and Child Care is seriously concerned by falsehoods that are continuously reported by individuals via social media and in some newspapers. Such falsehoods are damaging to the country's image and cause panic and despondency among the public. All those who want to report on coronavirus are advised to seek for informed information from the responsible authorities, who are either myself, the minister, or the permanent secretary, or our chief director in the ministry, and also in our directors, you know, in the city council, in order to avoid publishing falsehoods. The Minister of Health and Child Care wants to assure the public that adequate measures have been put in place to prevent, detect, and respond to the outbreak, and that all health workers are on alert and are being trained under the Integrated Disease Surveillance and Response Program that responds effectively to this and other outbreaks. The Minister of Health and Child Care has the record of all people coming into the country from COVID-19 affected countries. Besides undergoing screening at the point of entry, the people provided with health education on the coronavirus and are followed up daily by our field staff to assess their health status. And working with the Chinese embassy, all those from China are self-quarantined for 21 days. Coronavirus is a respiratory infection caused by coronaviruses. And these are a large family of viruses that cause illnesses, ranging from the common cold to severe diseases. The outbreak in China, as we're all aware, is from a new strain that is not previously identified in humans. And they are transmitted between animals and humans, or humans to humans. And the usual symptoms are a fever, chest pain, chills, breathing difficulties, headache, sore throat, colds, pneumonia, or even kidney failure.
Aiwa tinotenda minister muchidimbu ambuya vangu vari kwachenda mbuyoko mungavaudze kuti zvinhu zvakamira sei nechi rerurimirwa mai minister tinotenda kuti maudza veruzhinji zviri kuitika
kuti vazive kuti pane manyepo abuda pane website abuda musocial media ari manyepo chaiwo achiti hanzi kune vanhu vanosvika 118 vane chirwere checoronavirus manyepo egeta and minister iyoyo website yanga itoti minister aripo ndoakangomirira kwechinguva chidoko vanonzi mitarini zviri zvekunyepa futi saka taona kuti manyepo akadaro haana kunaka hatifaniri kunyepera mhuri yedu yezimbabwe muzimbabwe hatina chirwere checoronavirus hachipo sezvekunyepa saka vanhu vakangoterera vachingobvumirana nezvimwe zvekunyepa kana muchida kuziva zvakanaka bvunzai kuzvipatara zvenyu vanokutaurirai chaizvo vanoziva kuti zvakamira sei muno muzimbabwe hatina coronavirus isu takatoita matanho akakura atakaita ekuti tikwanise kudzivirira chirwere tichisapinda muno muzimbabwe asi kana tichiona vanhu vakaita seivava vanonyora manyepo takuzovhunduka kuti mezi pane zvavari kuronga zvinoda kutikanganisira
veruzhinjida kuti minister veruzhinji vangadiwo kuziva kuti Zimbabwe iri kushupika panguva ino nenyaya dzemari muri kuwana kupi rubatsiro rwokurwisa chirwere checoronavirus
chirwere checorona tinazvo zvinhu zvatakawana tiri kushanda tichibatsirwa neveworld health organization tiri kubatsirwa neveunicef tiri kubatsirwa nemakambani akaita sana mimosa uye zvino pandemi yakapindira zvakare inonzi zimplat plus vekwastrive masiwa veeconet nehigh life foundation vari kutouya vachibatsira nguva dzese saka tine shamwari dzinotibatsira dzinotiita kuti tiwane zvese zvatinoda uye pane rimwe shoko randanzwa rekuti hanzi hatina mishina tinayo mishina yekutesta coronavirus isu tinayo yakatokwana inowani inogona yemhando yepamusoro nematestikis acho takatoawana kubva kuchina tinawo tikawana futi zvino takatoodha mamwe anokwanisa kuita kuburisa maresults nokukasira saka mamanyepo futi ari kutaurwa iwoyo zvinhu zvahanzi hatina mishina tinayo mishina yekutesta iriko kuHarare plasi tine isolation tende yedu iri kubulawayo inonzi Stone Brook nekuHarare inonzi Wilson Hospital nekuVictoria Falls Hospital nepaairport yacho yekuvictoria
aiwa tinotenda minista nguva yedu ndo inenge isina kunyatsomira zvakanaka nekutsanangura kwamaitako tinovimba kuti veruzhinji vanzwisisa zviri kuitika tichivimbawo kuti izvo Zimbabwe icharamba yakashinga mukudzivirira chirwere checoronavirus. Makateerera kustudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoita iye basa rekutapa nhau anonzi Anna Miti. Tichange tichinzwa kuna Anna Miti kuti chii chakaita kuti afunge kuti atore basa irori rekutapa nhau panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vakange vari kucherechedza zuva revatepfenyuri pazuva reWorld Radio Day nemusi wechina. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Anna Miti. Mungatitsananguro kuti munoshandira sangano ripi?
Ndoshanda semutapi wenhau kuHarare kuZimbabwe ndokwandinoshandira. Ndichishandira nepfenyuro yeClassic 263 paZBC.
Chii chakaita kuti ufunge kunge uchipinda mubasa irori rekutapa nhau?
Ini ndaiona kuti mupawairesi pane madzimai aivapo aindina chiga ndaida kunzwawo zvavaiita pawairesi ndichizonzwawo kuti ndiriba kuzozviitawo zvavaiita saka zvakaita kuti ndifarire riri basa irori kubva ndisiri mudiki uyezve ndaifarira kuona kunyange nepatv ndichiona madzimai ariwo ari kubvunza mubvunzo variwo vaiva vatapi venhau vakaita sevaiva pana vusichindove ndaibva ndazwa kuti neniwo ndida kuita saizvozvo.
Wakatarisa zvauri kusangana nazvo iye zvino waamubasa irori ungati zvii zvaungadi kuona zvichisanduka zvimhingampinyi ndezvipi zvamuri kusangana nazvo semadzimai echidiki pakutapa nhau?
Tichiri kuona kuti mikana yacho ichiri mishoma zvikuru kunyanyanyanya panyaya dzekunge havarivo vanotungamira mawairesi tingati mamaneja kunyanyanyanya mastation manaja vachiri vashoma zvikuru. Tikatarisa mawairesi ese arimo muno muZimbabwe tikada kuverenga kuti mangani chaivo chaivo anenge ariwo ari kutungamirwa nemadzimai mashoma anotoverengeka tingatarise Power FM ne1 or 2 others aripo asi zvazvinozoita manje ndezvekuti unozoona kuti kana paine imwe mikana inenge ichida kupiwa kana vanhurume varivo vari kutungamira havawanzotarisa kuti hakune nyaya dzemadzimai dzinenge dzichida kunge dzichitaurwa zvakadaro unozoona futi zvekare kuti kana paine zvirongwa zvinenge zvichida kuita zvinenge zvakanangana nemadzimai hazvipiwe nguva yakareba semuenzaniso kuti madzimai vari munyaya dzemainii aunzwe vakawanda vachitaurwa zvichitaurwa izvozvo kana kutaurwa nyaya dzemadzimai kazhinji kacho vanotungamira mawairesi vanenge vachida kuti kutaurwe nyaya dzezvekupfeka nyaya dzekubika nezvakadaro asi tinoona kuti madzimai atopinda mune zvakawanda kunyange tikada kutarisa nyaya dzepolitics chaizvo dzematongerwo enyika unoona kuti vazhinji vanenge vachitaura panyaya dzema tongere nyika vanhurume saka tinoda kuti pange paine izvozvo zvokuti tinzwe vakawanda madzimai achitaurawo achiburisawo mafungiro avo nezvavanozwa kunyange nekuda kuburisa mabasa avo avanoita sevanhukadzi.
Tinoona nemusi wechina ranga riri zuva reWorld Radio Day. Zuva iri rakakosha sei kune misemadzimai echidiki vari muzvikuita zvekunefenyura?
Rakakosha nekuti tinoona kuti wairesi nepenyuro ndo nyatingati zvemimidia inokwanisa kuwanikwa nemadzimai nekuti haidhuri inowanikwa kakawanda wanda zvakasiyana nesekunge paintaneti. Tinoziva kuti nevanoongorora vanotiudza kuti madzimai mazhinji haakwanise kunge aine data rekutenga kuti vakwanise kunge vachienda paintaneti. Asi wairesi kunyange munhu ane foni yakadii anokwanisa kunge achiteerera pawairesi. Saka wairesi yakatikoshera isu madzimai, ndipo patinonzwawo nyaya dzezveutano, ndipo patinonzwawo nyaya dzeimwe mikana iripo iyo yakadaro inoenderana nemadzimai. Saka wairesi yakatikoshera zvikuru kunyanya nemadzimai ari kumaruwa, nyange zvekurima vanotozvinzwirawo ipapo pawairesi. Saka yakakosha, ndinofara zvikuru nekuti World Radio Day izuva rakakunge rakamiswa kuti richerechedze kukosha kwakaita wairesi.
Vanenge vachida kuteera mabasa auri kuita semutapi wenhau wechidzimai vanokuwana papi?
Vanokwanisa kundibata paTwitter @ananity1 kana kuti paFacebook zita rangu iri Ananity.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Anamiti. Vanova ivo mutepfenyuri wenhau kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezvedambudziko regukura hundi. Izvi zvinouya muchine mekushanya kwavo kudunhu reUlawayo vachisangana nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu vachikurukura pamusoro penyaya yegukura hundi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe sangano risina haro kunge rasangana navamunangagwa asi ragara rinorwira nyaya dzekuti gukura hundi inge ichitaurwa nekugadziriswa re-Post-Independence Survival Trust Felix Magalela Mafa Siwanda. Togamuchirai muchirongwa chedu Mafa Siwanda.
Maitaini?
Nhasi tiri kukurukura tichitarisa nyaya yegukura hundi. Tiri kuona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapinda mudunhu reUlawayo kakati wandei vachitaura pamusoro penyaya yegukura hundi mukuedza kuporesa maronda akakonzerwa nenyaya iyi. Imiwo sesangano re-Post-Independence Survival Trust muri kutambirawo sei chiitiko ichi, tichiona kuti sangano renyu rakananganawo nenyaya dzekugadzirisa idzo nyaya dzana kukura hundi nezvimwe?
Chinhu chinondibata-bata sevictim, semunhu akaurayirwa mwana nehama dzakawanda muMidlands kuSlobela, nanhasi hatisati tambonzwa kuti vakavigwa kupi, vakaurayirwa chii. Kana kumbozoti taudza isu mavictims nemasurvivors, vari kungotaura nevanhu mabone free, most of these bone free maacademics vari kuita zvinhu zvechikoro, vachiita maexperiments, vachiita maresearch. Isu tine vanhu vakapondwa, hapana akamboti invaita kana kuti tiuye kuzotaura navo. Chinondirwadza ndechekuti vakutaura nemaacademics nemacivic society, vamwe vari kuverenga nhoroondo havana kuzviona. Zvikave nani ndise zvangu, because I am so touched nezvinhu zvakadaro, kutamba neropa revanhu vakafa. Ndikangoti iye nguva inei ndombomira, nokuti misodzi yangu yakutobuda.
Asi vaMagalela Mafa, haisi danho rakanaka here iro rekuti nyaya iyi inge ichikurukurwa?
Vajonga, donzo rokuti musangano uvepo ndokuti vanhu vataure chokwadi. Vataure nevanhu vakakuvadzwa, vakafirwa, kwete kutora mwana ane 24 years asingazivi. Ingandareva wani kuti idambe. Misangano yacho ina chifi upi? Ini ndiri munhu mukuru, machiefs ndiyo anofanira kutestify. Kwoitwa inonzizo transitional justice, kwete kungonyora zvinhu, iyi political gimmick. Ini ndinofunga ngazvirambe zvakadaro, tichazotongesana kana hurumende nemapepetretas aya. Kwaane new dispensation, kwaane new real administration. Saka ini ne organization yangu. Tikufunga kuti. Aisati yasvika nguva kuti titaure nenyaya dzakadaro. Nokuti idambi. Tinovaziva vanhu vaiita izvozvo. Mumwe wacho is now late. Vakafa tinovaregerera zvedu hapana zvatikaite.
Hamugone here kuti mugadzirise remangwana imi kuchitakura shoko iroro kuenda naro kumadzishe kuti panyatsoitanga nyaya idzi?
Inzwai, maperpetrators haakatarisane neni mazinzwa. Panoda mutongi gala anonyatsonzwisisa kurwadziwa kwandoita. Kondikati iwewe ndouri kunditaudza ndoti ndiwokaponda mwana wangu, noti ndine records dzandinoziva zvavakaita. Ndinobva kumidhenzi kukwekwe ndinonyatsoziva vanhu vaitungamira guku rahundi vachiponda vanhu nematemo mukwekwe. Hama dzangu 6 dzakapondwa ndichinyatsoziva kuti apondwa naningi naningi naningi. Saka handikawirane nazvo. Zvakanaka kutaurirana bato hatidi dambe matope. Nhasi ndataura chizezuro chemene.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamagalela mafasuwanda nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndinotenda hangu Jonga.
Manga makateerera kuna vaFelix Magalela Mafasuwanda. Vanotungamira sangano rePost Independent Survival Trust. Muchirongwa chedu, upenyu hwedu, anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Chikwata cheCapes United chatenga vatambi vakawanda chaizvo kudarika zvikwata zvese munhoroondo yenhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Makepekepe akarwadzikana zvikuru nekutorerwa kwaakaitwa mukombe wekaso laga Premier Soccer League pamuromo neFC Platinum mwaka wapera, zvekuti ari kutenga vatambi pamadiro kuti izvi zvisaitike zvekare. Pari zvino, Caps United yatenga vatambi vanosvika makumi maviri nevaviri, izvo zvisati zvamboitika munhabvu yemuZimbabwe, uye inoti haisati yapedza kutenga vatambi. Caps United yave nevatambi vatsva vanokwanisa kuvaka chikwata chinotamba mutambo, uyezve tikasanganisa nevatambi vakasara mwaka wapera vanokwanisa kuvaka zvikwata zviviri kuchisara vamwe vatambi kunze. Mitemo yePremier Soccer League inobvumidza kuti chikwata chega chega chinyorese vatambi makumi matatu, vashanu vacho vari vechidiki. Vamwe vevatambi vane mukurumbira vatengwa nemagreen machine vanosanganisira Leroy Mavhunga naRichard Hachiro kubva kuHerentals, Tatenda Tumba naIshmael Wadi kubva kuHarare City, pamwe naWallace Magalane kubva kuFC Platinum. Asi Caps United ichiri kuda kuraura zvekare Ian Nyoni uyo anotambira Chapungu. Mumwe mucheveri wechikwata ichi, muzvare Leslie Marufu, vanoti vari kufara nezviri kuitwa nechikwata chavo kutenga vatambi vatsva.
Makapekepe andipaza moto chaiwo, ende ndiri kunzwa unyatsofara. I love Caps United. I'm always green.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vatambi vatsva vakawandisa zvinokanganisa muchina kunyatsoshanda.
United ichatinge yatokanganisa bhora nokuti maplayers mazhinji yakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove vane season yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvichatora nguva.
Magreen machine ayo aitungamira makwikwi emwaka wapera kwasara mitambo miviri akazopedza ari pachinhano chechitatu mushure mekurohwa mumitambo miviri yekugumisira neNgezi Platinum Stars pamwe neFC Platinum iyo yakazotora mukombe uyu. FC Platinum yacho yawedzerawo pavatambi vavaive navo mwaka wapera nekutenga vamwe vatambi vatsva gumi. Asi chinangwa cheFC Platinum ndechekuita zvakanaka mumakundano maviri ekaso laga Premier Soccer League pamwe neCAF Champions League. Asi Dynamos ndiyo iri kutevera Caps United mukuunganidza vatambi mushure mekuraura vatambi vatsva gumi nevana, ichiteverwa neNgezi Platinum Stars iyo yatenga vatambi gumi nevaviri. Premier Soccer League haisati yazivisa kuti mwaka wenhabvu unotanga rini gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
tine hurombo vaterera tinakwanisa kuzokupai nyaya yenzara iri kuitika kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Nyaya iyi tichakupai mangwana. Anokuonekai manherano, ndini Raychoto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.